Mumashoko kuatorde na ZHRC inotambira chose danu rakatorwa nehurumende rekuti vanhu vazvisarudzire kuti vobaiwa here kana kuti kwete nhomba yecovid-19 asi ikati inoshushikana nekuti pave nemamwe makambani akazvimirira nehurumende ave kurambidza vashandi vasina kubayiwa nhomba kuenda kubasa kana kuvanyima mari dzemuhoro. Komisheni inoti kubayiwa kwenhomba inzira yekuchengetedza utano hwevanhu uye hurumende inofanira kudzidzisa vanhu zvakanakira nhomba iyi uye hapana anofanira kumanikidzwa kubayiwa nhomba idzi sezvave kuitika pari zvino. Hurumende pachayo yave kunyima vashandi mubazi reutano vasina kubayiwa mari dzekubatsirikana uye mamwe makambani akaita seSidco nekambani yehurumende yeTel1 ave kurambidza vashandi vasina kubayiwa kuenda kubasa. Asi ZHRC inoti izvi hazvina kunaka ichiti zvakakosha kuti hurumende nemakambani ese vatevedze gwara reWorld Health Organization rekuti vanhu havafaniri kumanikidzwa kubayiwa nhomba. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu muzvare Lucy Chivasa vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana neZHRC.
Gwaro regeneral comment number 25 of the Convention on the Economic, Social and Cultural Rights rinotsanangura kuti mavaccine anofanira kuva achibayiwa vanhu zvichienderana nekuti munhu abvuma here ende ari kunzwisisa here, kwete kubvuma nekuti ari kutyisidzirwa kana kuti ari kumanikidzwa, zvichienderanawo netsika nemagariro emunhu iyeye.
Muzvare Chivasavati zvakakosha kuti hurumende inyatsodzidzisa vanhu nezvenhomba sezvo paine mashoko emanyepo ari kutenderera pamadandemutande. Vati pane manyepo akawanda ari kutaurwa pamusoro penhomba idzi uye panodiwa dzidziso yakasimba kuti vasabvume manyepo aya.
Sakurudzira yangu ndeyekuti dai hurumende yakwanisa vaita vachidzidzisa vanhu vachivakurudzira kuti pave neinformed consent, kwete kutyisidzira vanhu kuti kana usina kuita izvi hauwani izvi because hauna vaccine.
Uye vari nhengo yeZANU-PF vanoti hapana ari kumanikidzwa pari zvino.
Chinhu chekutanga ndechekuti hakuna bazi rehurumende riri kumanikidza vanhu kuti vabayiwe nhomba yecovid-19. Zviri kutaugwa ndezvokuti izvo kune dzimwe nzvimbo dzinogona kunzi kana usina kubayiwa usavuya. Zvinova ndizvo zviri pamutemo we-lockdown kuti vanhu ngavagare kudzimba. Apa tinenge tava kuti vasina kubayiwa, nokuti tinoziva kuti utachiwana hwecovid-19 hunoita simba rakawanda kumunhu usina kubayiwa. Saka vanhu vasina kubayiwa vanogona kuti vachai. Musakwira mabhazi, makombi, mazvupo, musavuya kune mamwe mabasa kuitira kuchengetedza upenyu hwevanhu.
Act 3. Asi pamutemo zvinokwanisika here? Vachinoka vanotsanangura.
Constitution yedu inotendera kuti zvinogona kuitiwa kuti pane dzimwe nguva in the interest of zvinhu zvakawanda kusanganisira chinonzi public health, mamwe marights evanhu anogona kunzi hai iyoyo tombomira timbokoshesa upenyu hwavanhu, utano hwevanhu. Saka kana tikati kana usina kubayiwa nhomba gara kumba, tamisa your right to freedom of movement. Kana tikati munhu wose ngaabayiwe nhomba nokuti toziva kuti zvinodzivirira, tamisa an aspect ye right to freedom of choice. Chimwe chinhu chamunofanira chatofanira kurangarira chekuti vanhu vose ivava vanotaura kuti kwanzei handidi kubayiwa nhomba iyi. Ukavatarira mavoko avo vanadzo nhomba dzeBCG dzavakabayiwa, havana kufa.
Munyori mubazi rezvevashandi vehurumende kana kuti Public Service Commission vaJonathan Utaona Shane vakaudza vanyori vakuru vese mapazi ehurumende kuti vaone kuti vashandi vabayiwa nhomba, vakati vasina havafaniri kubvumidzwa kukwira mabhazi emapazi ehurumende. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamashoko eZHRC sezvo mutauri mubazi rezveutano vaDonald Muchiri vange vasiri kubayira nhare mbozha yavo. Nyaya yekuti vanhu vangamanikidzwa kubayiwa nhomba iri kunetsawo muAmerica, umo mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakati vanogona kuzomanikidza vanhu kuti vabayiwe nhomba. Asi magweta akawanda munyika iyi anoti havana simba rokuita izvi, vachiti matunhu chete ndiwo anokwanisa kuita izvi pachitariswa mumwe mutongo wakaitwa muna 1905 kuMassachusetts. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.